Zara nakusita nga tine ma candidates edu eku Northern Region ku Mash Central, Mash East, Mash West, Manikaland, Masvingo neHarare vatanga tiri kudzidzisa matauriro necampaign strategy yedu yatalauncha zuva ranhasi kuti tinenge tichipakurira mavhota kuti chii nevanhu vatiri kuda kuti vazogona kunotivhotera musarudzo dziriko gore rino. Saka musangano wabudirira zvikuru.
Chii chamavaudza?
Tavaudza nyaya yemeseji yedu yeelection yegore rino inonzi equal opportunity for all, kuti chizvarwa chega chega chemunyika yeZimbabwe chinofanirwa kuwana mikana yakafanana. Hakuna mumwe munhu anoti I am more Zimbabwean than the other kana anofanirwa kunota zvisinganzwisisiki umwe achishayiwa kana 10 cents. Saka kampeini yedu yatalauncha nhasi inonzi equal opportunities for all, chizvarwa chega muZimbabwe chine kodzero yekuva nemushando webasa wekuti araramise mhuri yake mune zvakanaka.
Kwauya vakawanda sei?
Tanga tine makandidhetsi anopfuura 60 zuva ranhasi.
Saka vazvitambira sei zvamanga muchivataurira?
Vafara zvikuru kuti vawana zvekuenda kunopakurira vari munzvimbo dzakasiyana siyana mavari kubva. Vakafara zvakare nepozishen yedu yekuti tikuda kugadzirisa nyika, asi isusu hatisi tuda kugadzirisa nyika panhau yeupfumi chete, tikuda nekusimudzira upenyu hwemumwe nemumwe ari mukati menyika ino.
Bato renyu rakasiyana sei namamwe mapato?
Sustainable human development ndo chatiri kukoshesa sepato rinotungamirirwa nemudzimai. Amai vanoziva kukosha kwekuti mwana agare zvakanaka. Saka naizvozvo vedu dhombotokozani kupe vari kuda kuti chizvarwa chese chemuno muZimbabwe chigare zvakanaka, uye titi tega muno muZimbabwe rine 50-50 gender representation. Tikuda zvakare kukoshesa kusimudzirwa kwemunhukadzi mukati mesosaiti yedu, mukati menyika yedu.